Vashandire hurumende vari kuchema chema nevanoti umbimbindoga wehurumende vachiti zvisinei nhaurirano dzavari kuita hurumende iri kuita zvainoda pasina wirirano vachitaura nestudio 7 mushure memusangano wavaita nevamiriri vehurumende muHarare nhasi mutungamiriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vati havasi kufara nemaitiro ehurumende ekusatevedzera zvinenge zvawiriranwa kumisangano
mutemo wekunegosieta ndewekuti munofanira kunegosieta kusvika mawirirano saka isu tanga tisatawirirana saka tagoona kuti takuda kuti tigogara pasi titaurane zvinhu zvakati zvokuti gavhumendi kana kuti maybe public service commission yatotora chidanho kare vatotora position kudhara
amai Alexander vatiwo
kuti ndichonikatasa mari yacho yatiri kundotambira ivhi yezindola yatodzika uremu hwayo nenyaya yeinflation mushandi anenge achiramba achitonyeisa kutambudzira kudarika nezvaanga ari
munyori musangano revarayiridzi rezimbabwe national educators union vacharles nosengwa vati nhaurirano dzavakaita hapana chabuda nekuti hurumende haina kutevedzera zvavaive vataura
zvichemo zvakatinga tinazvo zvatanga takaisa patepo kuhurumende tanga tiri kuti tikuda kuloading allowance tanga tiri kuti tokuda kuti maservice fees vangotambira mari yakafanana zvisina kuti mwana wekwamaikuru mwana wekwamainini
vachinosengwa vatiwo mari yekubatsirika yeteaching allowance yemadhora ekuamerica makumi masere kana kuti usd 80 dollars iri kupiwa varayiridzi haina zvainobatsira zvakanyanya
asi 80 usd haina zvainoita pazvichemo zvevarayiridzi
izvi zvatsigirwawo nemutungamiriri werimwe sangano revarayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe atus vaobert masaraure
isusu semacivil servants maticha kunyanya tikundokumbira 1250 kuti ikwanise kutimitira mabasics
vamasaraure vapawo yambiro kuhurumende vachiti ikaramba ichiita zvepamunhondo pamusasa zvikoro zvinogona kutadza kuvhurwa panopera dzororo rezvikoro muna chivabvu
vhunduka kuti kana hurumende ikatadza kugadzirisa nhuna dzevarayiridzi zvikoro zvinogona kuremerwa nekuvhurika zvakare panotanga muna mei
mugwaro ravanyorera hurumende vashandi vehurumende vatiwo vanoda kuti vashandi vehurumende vaenzaniswe nekupiwa mari dzakafanana studio 7 yakundikana kunzwa kubva kune gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima kana munyori wepublic service commission Dr Rosemary Tsitsichoruma asi mugwaro ravakanyorera kumapazi akasiyana-siyana ehurumende Dr Choruma vakazivisa kuti hurumende yakanga yawedzera vashandi vayo kubva pana deputy director zvichidzika mihoro yavo yavanotambira iri mumadhora emunyika nezvikamu zana kubva muzana kuwedzera mari dzekubatsirika pamwe nedzecovid allowance kubva kumazana maviri emadhora ekuamerica kuenda kumadhora mazana maviri nemakumi mashanu kuchitiwo vari pamudyandigere vachipiwawo madhora ekuamerica zana anoiswa mumabhanga avo enostro accounts pamisoro pemihoro yavari kupiwa iri mumadhora emunyika mari yainge yapiwa varayiridzi inoita madhora ekuamerica makumi masere kuti vabatsirike kubhadharira vana vavo chikoro yashandurwa zvichiita kuti inzi yave yekubatsirika kwevarayiridzi kana kuti teaching allowance mari dzose idzi dziri kubhadharwa kubva musi wa1 kubvumbi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.